Imwenya nzvimunya dzezveutano hwepfungwa Dr. Nemache Maweri avo vanoshanda pachipatara chikuru chevarwere vepfungwa Inguteni Hospital kuBulawayo vanoti vakwegura ava vanenge vavhiringika pfungwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vaite hanganwa dzakanyanyisa idzo dzinozikanwa nezita rekuti dementia. Dr. Maweri vanoti chirwere ichi chinobata vanhu vane makore anodarika 65 kana kuti 65 kunyanya uye achikwanise kurapwa zvokutopera. Vanoti hanganwa idzi dzinotanga zvishoma nezvishoma kusvikira denda iri rakomba, murwere otoramba kugeza kana kutadza kuenda kuchimbuzi oga.
Chirwere ichi chinotanga zvishoma zvishoma, kuona chapfuura 6 months chirwara nechirwere ichochi zvichareva kuti chine chakubata zvino. Takuti haa, ndofunga wande chirwere chedementia chikukangamwa ichi, ende chinoramba chinewe zvakare kusvika upenyu hwako hwese, chinowedzera zvishoma zvishoma. Asi chinhu chakaoma pazviri ndechokuti unongochitoziva zvauri kuita. Ukatonzi mangwanani unotopindura kuti mangwanani makadini, asi unenge watanga kutorwara nechirwere ichochi. Pfungwa dzee dzaukangamwa, hauchaziva zvinhu zvitsva, zvinhu zvawasangana nazvo kana zvawakambosangana nazvo kare, hazvichakwanisa kubatika.
Dr. Maweri vanoti denda iri rinorwadza nekutambudza munhu, nekuti vakweguri ava vanotozotadza kuziva mazita emhuri dzavo, zvinova zvinhu zvinoshungurudza vadikani vavo. Vaenderera mberi vachiti pane zvimwe zvezvirwere zvinokonzera kuvhiringika kwehuropi hwevanhu vabve zera ava.
Konzero zvechirwere ichi chinokonzerwa nekuti pamusoro pezvinhu zvaunenge uchisangana nazvo, kutanga kuona anonzi mabrain cells anotanga kuita mashoma, amwe achivhiringidzwa kuchitoiswa dzimwe nyama dzichipinda mukati memabrain cells acho iwayo, uropo wako unobva watanga kukanganisika. Uye zvakare kana une chirwere cheshuga unogona kuzoita chirwere ichocho kana uchinge wakura. Chirwere cheguro-guro chitoti goita chiya chinogona kuzotiwo kana uchinge wakura, kana isingashande zvakanaka iyo guro-guro rako unogona kumawaita chirwere ichocho.
Vakweguri ava vanofanira kuuya kuchipatara munhu anogara navo, nokuti nyanzvi dzeutano hwepfungwa dzinoda kunzwa zvinotaurwa nevachengeti vavo kuti vakwanise kupiwa mishonga inoenderana nezvinenge zvabuda muhurukuro yacho.
Tinogona kuita matest ekuti tsvage chirwere ichi toona zviri kufamba sei. Asi tataita matest iwayo toda kutanga tambobvunzirira munhu zvakanyanya, nekubvunza nehama dzake nevanhu vanogara navo kuti zviri kumbofamba sei, kuti munhu arwara sei, akatanga kurwara zvakafamba sei. Patodawo munhu anogara nambuya kana sekuru anonyatsonzwisisa kurarama kwavo nezvevanofunga nemaitiro avo. Ndivatida kuti tikurukure naye atipe nhoroondo yekuti zviri kufamba sei, tikokwanisa kunyatsokubata chirwere zvakanaka.
Chiremba ava vanotiwo
chirwere ichi cheukangamwa ichi chirwere chinotouya munhu watokura, kusiyana nezvimwe zvirwere zvokuti unozvarwa wakazvitakura. Asi dzinogona kunge zvikonzerwa nezvimwe zvinhu zvakaitikawo muupenyu hwako kana panguva yekuzvarwa.
Dzimwe nyanzvi dzinotiwo kana munhu atanga kuratidza kukanganwa anofanira kuendeswa kuna chiremba, nekuti zvimwe zvikonzero zvinorapika. Dementia Association of Zimbabwe inoti kunyangwe zvichinetsa kudzivirira chirwere ichi, vanhu vanokurudzirwa kuti vave neutano hwakanaka, vasinganyanye kushungurudzikana mupfungwa kuti vaderedze mukana wekubata chirwere ichi. Sangano iri rinoti dementia chirwere uye hachifaniri kutorwa seimwe nzira yekukwegura. Sangano reWorld Health Organization rinoti dementia inonyanya kubata vakadzi, uye tsvagurudzo yakaitwa nesangano iri mugore ra2018 yakaburitsa kuti vanhu chiuru nemazana mashanu ane 50 nevana kana kuti 1554 afane denda iri. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADA rinoti nyika ine zvipatara zvinomwe chete zvinorapa vanorwara nepfungwa, zvokuti vagari vekumaruwa havana masvikiro kuzvipatara izvi nokuti zviri kumadhorobha makuru. Vanhu vakawanda vanoguma vave kuchengetwa vari kumba
kana kunochengetwa vakwegura.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.